chepende chokutika even proclamation yacho yakataurwa kwana ma election vakaikurumidzira nokuti vakanga vafati vapedza kugadzirita dino vakataurira president because judge kumandu vakataurira isisi kuti vachataurira vapresident nguva yavanenge vagadzirira asi vakazvikurumidzira ndosaka nevachiti afanika pane chinono chekutanga chepiri ndechekuti kana pane chitsotsi chinoitika pagara panoita chinono kuitira kuti tisisherere panguva yesarudzo zvigonzi zvanonoka kutaura saka ndofunga zvakangobata naizvozvo izvi
vamwewo vari kuti hanzi nomination court haifanirwa kutomboitika vanhu vasati vawana voters roll irori ndizvo here zviri pamutemo
zvakatoitika hazvaifanirwa kuitika asi tauda kuti tinyatsozivisana vana vezimbabwe kuti pane zvinhu zvagara zvichaitwa nezano zvagara zviri muropa rezano chatinoti muchirungu DNA yacho saka vakanga vasingafanirwi kuita asi vakatozviita saka chavakandochekuti iko zvino tichimhanya mhanya kunotsvaga voter fraud yacho kana irimo yemagetsi kana yemapepa kungoramba tichingochema chema hazvibatsiri nekutiwo judge kumbatotiwo zvia satoda kudengenyeka kwenyika kuti maelections asavapo
chimuri kuona here sevano vanokwanisa kuti vangapa vanhu vose vari kutsvaga voters roll nenguva
hazvikwanisike nokuti chokutanga ndechekuti pavakaisa bhajeti ravo re200 million vakapuwa mari shoma shoma saka uchininzi bhajeti ravo chaivo chairo vasina kubatsirwa neUNDP vaide vasina kukwanisa saka vakwanisi kuita zvevaise dosaka zvainzi nemapoka anopikisa ngaise electronic voters roll nokuti uinete chepiri munin'ina ndechekuti capacity yemuzeki haisi capacity yevanhu vanoziva nezvemaelectoral manage saka havishamisi kana vachakonera ivo vaine kuda kungotsvagira basa masoja isiri nemasiaiosiavo tsvagai vanhu vanogona basa saka capacity yacho havana
kuenda kwevanhu kumberi kubva zvino izvi nemamiriro azvakaita aya kwakunzi kudii tochiita sei
right vanhu ngavachitsigana kuti ngavazive kuti chakatadza kuchinjika hachichachinjiki pamutemo nokuti mutemo bumbiriro remutemo harivhumi asi maregulations nemabylaws anobatsira kuti mitemo igadzirike zvinokwanisa kuti chinjiki isusu ngatinangei mberi vanopema pema mavhoti vanokambena ngavachipinda munyimba nekuti yava nguva yekukambena.